manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 24 2022 tinotenda kuti makwanisa kuva nesu kuchirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi RBZ yotarisirwa kuparura mari yemagold coins mangwana. VeZANU-PF nebato rinopikisa reTCCC votashurana panyaya yemhirizhonga. Tichakupai zvabuda mumitambo yePSL nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe riri kutarisirwa mangwana kuparura mari yemagold coins kuedza kusimbaradza mari yemunyika iri kuramba ichishaya simba. Gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vanotiwo mari dzemagold coins idzi dzichabatsira vanhu kuchengetedza upfumi hwavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanovawo nhengo yebato reZANU-PF.
Magold coins aya chinhu chakanaka uye zvichakakosha kuti Reserve Bank yafunga kutakata nhu akaita seiwayaya nekuti tirikutarisa kuti vanhu vanga vachityira kuti kana vane maZimbabwe dollar ako ari kuti mukana wasiya kubhanga paunoda kunovatora paya anenge aberera muuremu tingati yatinoti value anenge adepreciata saka kana riri gold coin chinhu chinokwanisa kuchengetedza uremu hweupfumi hwaunenge unawo tingati kare vanhu vaikwanisa kutenga mombe sekuchengetedza upfumi hwaunenge unawo apa manje takutarisa kuti unokwanisa kutenga magold coins saka chinhu chirongwa chakakosha uye zvichatimutambira nemaoko maviri asi hazviperere ipapo tirikutaura kuti its a first step in a very long journey inofanira kufambisa kuti mari yedu inzi yadzikama uyezve yaane uremu wakakodzera nekuenderana neupfumi hwenyika saka tikutarisira kuti Reserve Bank ichatora amwe matanho
ndeapa aya
tikutarisira kuti tinofanga tine gold backed currency yekuti Reserve Bank inofanira kunge iine gold rakati wandei kureserve bank magold awo yekuti iwe kana unge Zimbabwe dollar ukada kurichinja for gold you can get that gold
asika vamuponda vamwe vari kutivo dambudziko riripo apa inyaya yekuti vanhu havasina chivimbo neReserve Bank of Zimbabwe yacho zveya zvekutoti kuri kuti vamangudya vakafamba pamusoro pemvura vamwe vanenge vava kuti vamangudya vakwanise kutihwina
izvozvo kuti kuvimbika kwacho nekutendeka neyatinoti trust or confidence yes zvinoita zvichiberera nezvinenge zvichiitika saka ndasaiwasin kuti its a first step towards building that trust and confidence
nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanova nhengo yeZANU-PF vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano tikavabvunza kuti mari dzemagold coins idzi dzinoshanda here.
Magold coins haakwanisi kugadzira dambudziko rekushaya simba semari yeZimbabwe nekuti tikazviongorora vanhu vazhinji vari pamusika mutema wekutenga foreign currency vanhu vari kushanda mabasa akasiyana-siyana vanova vari mumainformal sectors nevari mumakambani nekuhurumende vechida kuedza kuchengetedza kushaya simba kwemari yavanonge vatambira. Saka magold coins ari kuda kushandiswa senzira yekuti vanhu ivava vasaenda kumusika mutema sezvichitakwa nehurumende vatenge gold asi dambudziko riripo nderekuti vanhu ivava havana mari inosvika $2,000 nekuti vatenge magold coins nekuti vanotambira mari shoma shoma kwazvo
zvinorevei
saka ndinoreva kuti vanhu ivava vachangorana kutenga maUS dollar anonge achikwana papepa avo yes onga shoma zvayo pazvinhu 1 kana itenga kana kuti $80 US kana kuti itenga $50 US asi kana vaendepo nduhwa vanonge vari mumarket yosvika kuma 7-8 million people. Imari yakawanda inokwanisa kuzungunisa rate yeku black market. Chimwe ndechekuti pane dambudziko rekuti rate inoshandiswa ku bank pakutenga ma gold coins, ijonzi official exchange rate, iri pasi pe black market rate ne 100%. Saka zvichireva kuti pane mukana futi zvakare kuti vanenge vane mari kunyanya vaya vari mumaprojects ehurumende nevamwe vanenge variwo vane mari dzakati wandei vanoenda kwangu pamutown vanokwanisa kutenga magold coins aya paanozonge azomature after 6 months. Vanoatengesa nerate iri pamusoro, votenga futi mari kumusika mutema, vodzoka futi back kutenga magold coins.
Saka pangaitwe sei neRBZ kuti vanhu vave nechivimbo nedhora remunyika?
Dambudziko haisirei RBZ zvachose, vanhu havakwanzwisisi ipapo. Dambudziko ndeye Ministry of Finance. Ndivo vane mari yavari kushandisa kubhadhara vashandi vari kugadzira nevari kusupply hurumende, vanova vanozoenda pamusika mutema vanotenga mari vachindiva mutengo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Mutauriri webato reCC muzvare Fadzai Mahere vari kushora zvikuru bato reZANU PF neveZEC nekusatora matano mushure mekurohwa kwenhengo dzavo. Mushure mekurohwa kwenhengo dzebato ravo kwaMutoko neZuro nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvare Mahere.
CCC hatikufara zvachose nenyaya dzemhirizhonga dziri kuitika. Takaona zvakaitika kwaMutoko paweekend ino kwakarohwa vanhu vedu. Isusu tiri kudzokorodza zvatataura tataurazve kuti ZEC inofanira kuongorora nyaya dzepolitical violence kana kuti mhirizhonga, nekuti bumbiro remutemo rinotaura kuti sarudzo dzose dzinofanira kunge dzakasununguka kana kuti dziri free and fair. Saka kana vanhu vachirohwa vachipondwa nokuda kwekuva CCC, sarudzo yakadaro inenge isina kusununguka maererano nemutemo. Saka isusu tiri kuramba tichitsimbidzira kuZEC kuti nyaya dzemhirizhonga ngadziongororwe. Tikuudza zvakare mapurisa akapiwa formal report neZuro kuti nyaya dzemhirizhonga idzi ngadziinvestigatwe kana kuongororwa nevemutemo, kuitira kuti veZANU PF vari kurova vanhu vedu zvisiri pamutemo vaonekwe vachizosungwa nemapurisa.
Asi tichitaura neveZEC vakativo vageza maoko saPirato panyaya dzemhirizhonga vachiti dzinofanira kungomhanyarwa kumapurisa, ivo hapana zvavangakwanise kuita.
Ndozvatinotaura isusu kuti iyo ZEC yacho inofanira kugadziriswa kana kuti kurifomiwa, nokuti isusu zvatakaona ndezvekuti ivo vakaona ZANU PF ichiita violence kana kuti ichitaura iyo kuti ichaponda vaNelson Chamisa, kana kuti ZANU PF painoponda mamembers edu ana Mo Blessingali ana Mbonini Ncube, ZEC inogeza maoko. Asi pakangoitika kanyaya kadiki diki kanenge kanoinvolva veCCC vanokurudza kushotuka nekuita basa ravo. Bumbiro remutemo rinotaura zvakatsetseka kuti ZEC ine masimba ekutonga nyaya dzepolitical violence.
Pane mukana here wekuti munogona kutaura nemamwe masangano ekunze kuti nyaya idzi dzigadziriswe uye ndeapa?
Isusu sebato takataura neve kuSADC neve kuAU makore apfuura, uye tikuramba tichitaura navo nazvino. Hazvitenderwe paSADC treaty yemaelection kana kuti bumbiro resarudzo rekuSADC kuti kuitwe nyaya dzemhirizhonga, kuti kuitwe nyaya dzezugin kana kuti kubiridzira panguva dzesarudzo. Saka inyaya yekuti SADC neAU inofanira kuzvitarisa.
Totarisawo sarudzo dzakaitwa kuChipinge nekuKariba, bato renyu rikakunda musarudzo dzemakanzuru, muri kuzvitambira sei?
Tinozvitambira nemufaro, nokuti tikuona kuti macitizen kana kuti vagari vari kufara nekugashira zvakanyanya mashoko eshanduko ari kubva kutriple C.
Mutauriri webato retriple C Muzvare Fadzai Mahere vari parunare muHarare. Asi sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabatawo mutauriri weZANU PF vaChris Mutsvangwa.
Vanoti triple C vanobatikana nenyaya duku duku. Isusu vekuZANU PF tiri kubatikana nenyaya yekuvaka nyika. President wedu yezvino ari kutenderera vakutoita mhoni vachikata maribhoni emaprojects matsva, mataundi matsva, masteel plant matsva, mapower station matsva. Tiri kuvaka Zimbabwe yamangwana. Zvevanhu vanongoitsva gano vachitikana paitika padorobhano vakatukana votaura ZANU PF ngavati CEO please. Hatibatikani nenyaya dzakadaro inini kana manzwa kuti kwaitika zvakadaro moenda kumapurisa vekunzvimbo iyoyo ndo vari pasi pemuti vakapiwa basa rekuchengetedza runyararo munyika under the constitution of the republic of Zimbabwe ndo vamunobvunza and vanenge vanzi varohwa vanoenda vonoripota kumapurisa macharges ouyiswa kune vanhu vanenge vakonzeresa mhirizhonga yacho majaji vo ndo zvavakagarira nevamagistrate kutonga nyaya dzakadaro isu veZANU PF nyaya yekuti vanhu vanomaradzurana vachihwa hatidzidi tiri kubatikana nekuvaka nyika vanhu vari kuvaka mabridge madhamu nechi mungade kuti munyika munge mhirizhonga imiwo muri kuvaka hazviitiba tiri vanhu veibasa
asika vari kupomeraiwo mapurisa acho nematare kuti anenge anorerekera kudivi reZANU PF zvekuti kuno mangara kupedza nguva
zvino kana vasagone kuwirana nemapurisa vochitotsvaga imwe nyika yekunogarasi ungati izvo masoja haudi mapurisa haudi CID yenyika iyo haudi these are the pillars of the state izvo zvekuti varare mudzimba dzavo mangwana vamuke vasina kuigumaradzurwa ikona mapurisa ari kuita kuti muve nerunyararo munyika vatadza kurara mudzimba dzavo vanhu vemudc nenzira yekuti mapurisa handiye ZANU PF vari kuchengetedzwa runyararo ruodo ruoto muafrica ndisi number one hakuna kana kunonzi kwaitika mhirizhonga mapurisa vari kuchengetedza runyararo saka chavanoengera vanhu vari kuvaita kuti varare usiku hwese vasina kupwanywa mahwindo mudzimba dzavo vasina kana kubirwa vasina kana kurohwa mudzimba dzavo vozva kuti mapurisa ashata ivo vari kuvapa runyararo vari kuita kuti vatenderere munyika ngavarege kudaro mani
vari kutika bato reZANU PF riri kutya sarudzo vachitarisa mabielections akaitwa emakanzura yakuchipinge nekukariba vachiti pakaitwa mareforms ZANU PF inotya kukundwa
aiko takaenda kumaelections vanhu vakavhota vanhu vakavhota zvavanoda chiri kungovasvota nechekuti vainge ari mataundi avo avanga vachitonga for 20 years vachiwana majority absolute kumaelections zvinei zvino ZANU PF yadzoka ukaona gepu racho riri kuclosa zvisingamboiti because vanhu vari kuona mabasa akanaka kuitwa neZANU PF
mutauriri webato reZANU PF vaChris Mutsvangwa vari parunare muHarare zvichakadaro bato renational constitutional assembly riri kuti nhaurirano dzikaitwa kupoland dzinogona kugadzirisa dzimwe nyaya dziri kunetsa pamberi pesarudzo dza2023 bato iri rinotiwo riri kufara nezvakabuda musarudzo dzakaitwa nezuro kuchipinge dzemakanzura idzo dzakakundwa netriple C tabata mutungamiri weNCA muzvinafundo Lovemore Maduku
taka matambira maresults emaelections akaitika isusu NCA tinobudikana nemaresults atakawana maresults atakawana anotaridza pati iri kukura nekuti patakapinda muna 2018 muwadhi iroro iro takaita mavhoti anosvika 90 so izvezvizvi takaita mavhoti anoita 127 asi vanhu vanga vachivhota vanga vari vashoma kune vanhu vakavhota muna 2018 asi ndichitaura ndakangomirira maelection generally takaona zvimwe zvinhu zvaiitika ikoko zvinoita kutiti toda mamwe maelectoral reform atakatoendesa sepolad electoral reform yatakaisa sepolad reform yekuti vanhu vasaita zvekuti handigoni kunyora vobatsirwa vanhu vakavhota apa vachinzi vaiti havagoni kunyora vanhu vanotozikana kuti vanogona kunyora asi mutemo uripo ipapo hauna zvinhu zvakakwana zvekuti munhu asauya achinyepa uye achibatsirwa nemunhu anenge achigona anenge achiti nhasi oti handigoni kunyora mangwana anenge achibatsirawo mwari kuti andigone kunyora zvakadaro izvozvo. Saka ndozvatakaona zvanga zvisina vaka ini zvinofanira kuti tinyatsopusha kuti paite electoral reform.
Asika nyaya yepolitics kubva zvayaumbwa pachitaurwa nyaya dzekuvandudza mitemo yesarudzo panenge pasina kachati chanyatsobuda muzvinafundo tichitarisa kuti sarudzo dzasvika padhuze.
Zvakatobuda kupolitics kwacho chakatopedza wani kuita masuggestions handichiziva kuti vateereri nemi vekustudio 7 veVOA makaona here pepa rakasainwa nemapolitical parties ese ari mupolitics achitenderana nezvinhu 16 zvatiri kuti izvi zviitwe izvo zvinogadziriswa. Saka izvo takati kana tikazemisa kuhurumende. Saka Pollard yakapedzeta mira izvozvo izvi kuti hurumende ichitora zvinhu zvainoti izvi iri kwatambira izvi haisi kutambira. Sekutandirana kwatakaita navo vaitiwo by panopera September apa tinenge taane zvinhu zvimwe zvavanenge vazoti zvechigem muelection law.
Mutungamiri webato reNCA muzvinafundo Lovemore Maduku vari parunare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kushora zvikuru Russia nekuisa munjodzi chibvumirano chekuti ibvumidzwe kutengesa Ukraine ibvumidzwe kutengesa zvekudya zvakaita sechibage, mafuta ekubikisa nezvimwe kubatsira vanhu vakawanda pasi rose vari kuziya nenzara nekudhura nekushayikwa kwezvinhu. Russia nezuro inonzi yakakanda chombo nemuchadenga panzvimbo inotakurirwa zvekutengesa izvi muOdessa port. Chibvumirano ichi chakanyoreranwa nenyika mbiri idzi nemusi wemuvhuro. Vari kukwikwidza kutora chigaro chekutungamira Britain chakasiyiwa navaBoris Johnson vari vebato remaConservatives vanoti vaRishi Sunak naamai Liz Truss vanoti vachadzika mitemo inoomesera vekune dzimwe nyika vanoda kugara kana kupotera munyika iyi. Vaviri ava vanotiwo vanotsigira chirongwa chekuti vanenge vachida kutsvaga upoteri munyika iyi vatange vaenda kunogara kuRwanda mapepa avo achiongororwa. Muchirongwa chevechidiki chesvondo rino chatinotarisa zvinosangana nevechidiki, Ivan Zininga weStudio 7 ari kutaura nemwanasikana wemutori wenhau weStudio 7 Jonga Kandemiri. Mwanasikana uyu Tariro Kandemiri ari kuteera matsimba ababa vake nekutepfenyura panepfenyuro pamadande mutande paterevhizheni nemumapepanhau. Ngatinzwei hurukuro yavaita.
Saka tauya kuno kuUnited States muna 2004 patachichiri kuZimbabwe ndaitamba field hockey ndiyo sport number one yekuZimbabwe. Saka pachakauya kunoku patakapinda kuhigh school ndanda kutambawo field hockey. Papa neshamwari dzangu dzekuhigh school dzaitamba lacrosse, mitambo inonzi lacrosse. Nhasi ndatombozivawo kuti chii chocho kana kuti tsvimbo yacho ndaibata sei, kumhanya kwacho choita sei, kugohwesa choita sei, asi ndakaona kufara kwaiita shamwari dzangu nemutambo uyu. Saka ndaiendawo ndiona kuti chii chocho.
Iko zvino ndoda kuti tijambe tibve kumutambo tidzoke tiuye pazuva ranhasi. Tiri kukuona pamatv, tiri kukunzwa pamaredhiyo, ndiwe wakutodeedzera watiwo Charles Mabika wedu wekuno kuAmerica. Zvakauya sei izvi?
Mukana wekudeedzera magame ndakatanga ndichingonyorawo zvangu paTwitter nepaInstagram nezvemutambo welacrosse nichitaura chichichiri kuitika kusapotawo vatambi especially vakadzi vaitamba, nekuti nguva iyo sandakatanga ndichipambisa vanhu vakawanda vaitaura nezvelacrosse yevakadzi specifically. Saka ndakaonawo mukana wekutaura nezvemafavorite players angu nezvavaiita. Pane vanhu vakatanga kuona kuti musikana uyu anoziva skereji nezvemutambo uyu and anowanawo mukana wekukonekta nevanotamba whether kuno kuUnited States kana kuEngland kana kuJapan, chero kune vamwe vanotamba iye anovaziva, anowana mukana wekukonektawo nawo. Saka vanhu vekuESPN, vanhu vemaorganizations akawanda vakatanga kuonawo izvozvo vati chari uye utishandire kuti udaidze magemu uitewo mainterview nevanhu kuti ukonekte lacrosse kune community around the world.
Saka pari zvino ndezvipi zvamuri kuita? Takanzwa manga muri kuDC apo kwakune maworld cup, takanzwa muriko zvakare, chii chamuri kuita pari zvino?
Ndiri busy So ndakabva ku World Lacrosse Women's Lacrosse Championship yangaiswa ku Towson University. Boko ndaidaidza ma games ema teams from Jamaica, Latvia, Czech Republic, Wales and ndakanakira sereki kuona kuti vakadresa they were working for over 5 years kuti vauye kuno ku United States post COVID futi kuti vauye vatambire gold medal yakawira ne United States of America team USA. And eko zvino ndakugadzira kudzokera kuDC ndiri kuSpark Maryland ndichita commentary nekuita interview for Arkansas Unlimited Women's Lacrosse e-professional league yevakadzi vanotamba lacrosse from United States nekuCanada and vanouya for 4 weeks kuSpark kuti vaite mitambo yehedquarters yeUSA lacrosse. Ini ndichita interview ndichiendesa vanhu behind the scenes kuti ndiratidze kuti chii chinonzi lacrosse and maprofessional aya vanoprepare sei, vanotamba sei and vanofara sei kuita opportunity.
Semusikana akazvarirwa kuZimbabwe akatouya wati kurei kuAmerica, hazvina kukuvhundutsa here zvokupinda mumitambo yechirungu izvi?
Kana handipo zvakandivhundutsa. Pandakatanga inini ndakaita rato yekuti kuhigh school kwangu, Springbok High School, Montgomery County, kwangu kwawando vasikana vatema vaitamba. Asi patakazotangawo kutamba nedzimwe chikoro ndakaona kuti hakuna vanhu vakawanda vasikana vakawanda vanotamba lacrosse vasikana vatema. Saka kutanga izvo zvakandisisa mumbichana nekuti ndaenda kufiwa kunge dirai ndiri different pamwe hauzi mutambo wedu no pamwe hatifanira tiri mucommunity yeti mumitambo iyi. Pandakazoonawo kuti yanga ichionekana yekuti ndiitewo inspiration kuti vamwe vatange kutamba vakafanana neni vekuZimbabwe vekuUganda chero kwaanobva tine opportunity and tine belonging mucommunity yelacrosse. Isiri limited to Ganda redu, isiri limited to mari yatinayo chero izvo zvasina basa. Saka ndakaitara kekutanga kune chikoro chaanchine diversity yakawanda and izvo pandakapindawo munzvimbo pambasina vanhu vachema akawanda ndakaona kuti you know what, kanditange kutobuild all foundation kuti vamwe vakaita sendi vatange kutamba.
Vakawanda vachanzwa tichitaura pano vachati isu tinozira Jonga Kandemiri. Ko uyu wauri kutishaviro Kandemiri uyu abva nekupi ko uyu? Ndinovati kudii?
Saka ini ndiri mwana waJonga naPosha Kandemiri, one of two vakarawo chatiwa older sister angu, shout out to chatiwa ino chanika chererawo and two kids in a pod. You know, baba angu, as you know, the journalist amongst other things, and baka ndita stereki zvekushanda nemoyo wako wese and zvekuudza mastori evanhu as they should be authentic as you know, mucommunity baba angu has reputation yekuti vanhu vanovafarira stereki because vanoziva kuti vanotaura you know, so clearly and the truth, he brings the truth to every story. Wano highlight my issue akawanda but also my joys akawanda.
Tariro Kandemiri musikana wechidiki ari muno muAmerica achitaura na Ivan Zininga weStudio 7. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Maneru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikugamuchirai muchirongwa chezvechitendero. Sezvatinoita nguva dzose tisati tachinja musoro wenyaya, tinokupai mukana wekutiudzawo maoniro enyu ngatiwei zvinotaurwa nevamwe vatereri vezvechitendero.
Makadiko Wahwande pachirongwa chechikristu netsika. Ndirikuda kuti ndiwedzerewo zvishoma pane zvataurwa namufundisi wapindura uye ngachibvunza kuti izvoni pfuma inonzi tisachengete pasi pano asi tichengete kudenga. Zvairehwa paitaurwa kunzi izvoni pano pasi pfuma inoparadzwa nezvipukuto nengura. Tsagai upfumi husingaperi. Inyaya yekuti vanhu taikurudzirwa kuti tisaite zvakaipa. Kana tichinge tiri pasi pano hatifaniri kuita zvinhu zvakaipa. Vazhinji vari kuunganidza pfuma nekuponda vamwe, vamwe vari kutora zvikwambo, izvozvo zvese zvinhu zvakasviba, pana Mwari hazvidiwe. Ende kana zvese zviri kunzi pfuma yekudenga, haumbofa wakaiwana pfuma yekudenga iyo, nokuti kana uchiita zvakaipa hautomboende kunzvimbo kunoenda vatsvene. Unenge uri kunzvimbo kwaunenge uchitambudzika, kwaunenge uchitongwa. Saka apa zvikuedza kukurudzira mwari waedza kuti kurudzira kuti tisanyanye stereki kuita zvakaipa tiri pano pasi nekuda kwema earthly things zvino zvinopfuura hapana kana akapfuma zvakadiya nemamillions watakambonzwa akauyigwa nemamillions ake muna anongoenda ari zvaanenge ari achiuya ndo zvaanoenda ari saka mwari ndo zvaanoda kuti taurira izvozvo kuti zvese izvozvo zvatinoita izvi kana kuuraya vamwe kuita sei kuti tipfume hazvina kana nebasa rese nokuti hazvina kwazvinotisita ukafa unobva wafa zvachose asi ukanga uri munhu anoita zvinhu zvakanaka achitya kutadza achiteerera mirayiro yamwari paunofawo unenge wakugara muupfumi wakugara muupenyu hwakanaka nokuti unenge wakuenda kunzvimbo tsvene
makadii vatanonoka wandee vangu zita ndinoitwa pasta mhungu ndoda kupindura murume wabvunza mubvunzo wakanaka uyo kudenga kana tichinge takunda nyika ino kudenga zvinhu zvose zvinenge zviriko hakudiwi chunhu chinenge chakatukwa tikaenda pabhuku yazvakazarurwa 22 vhesi 3 inotaura kuti kudenga hakuna kwekusina chinhu chakatukwa saka kana chatisingapomerwa saka pfuma yose yatinobata panyika imwe yakasiyana-siyana imwe yakatukwa imwe haina kunaka saka zvinhu zvose zvakatukwa zvinenge zvisingadiwi kudenga hakune zvinhu zvitsvene zvakanaka saka tikadzokera paabvunza apo pekuti ko fume yacho ichanakidza kudla sei nekuti ndinenge ndisisina mukadzi nehama tikadzokera pabhuku yamabasa avapostori 3 inotaura kuti pamusoro pekuti vatendi vakatengesa zvose zvavaiva nazvo vakaisa pamwe chete vakati zvose ndezvedu zvakangofanana saka kudenga hama dzako dzinenge dziriko idzodzo ndo hama dzako dzaunenge unadzo ikoko nekuti vanhu vanenge vava nepfungwa imwe chete hakuna umwe munhu unenge achafunga kuti iyi haisi hama yangu kana kuti ndiani hakuna unenge achishayiwa kana kuti unenge achifunga kuti hama dzangu dzaoendepi nekuti tose tinenge tiri hama imwe chete
makadiko wahwande ini ndinofara zvangu ndinoda kupawo pfungwa dzangu munoona Jesu akafa akamuka zvichireva kuti kumuka kwaakaita haana kumuka aine mwiri wake waakanga ainawo pakutanga vakanga vashanduka zvichireva kuti kana isuwo kana tichinge tazoponeswa tinenge tashanduka tisisina mwiri wedu uku pakutanga uyu mwiri unochiwa uyu uyu mwiri unozwa kuda zvewaakadzi uyu tinenge tisina mwiri iwowo tinenge taane umwe mwiri watinenge taakurarama tiinawo ende taponeswa tinenge tichinyatsoziva kuti uyu ndinhingi wedu uya uyu ndinhingi uyu mwana wangu uyu mwana wangu tinenge tichinyatsa kutozivana asi tinenge tisisina kafeeling kaya kekunzwa kuda mukadzi kana kekuda kunzwa kuda chii tinenge tisisina ba mwari paaitaura achiti izvo musazviunganidzire pfuma pasi pano nekuda kwekuti panapa pane ngura pane mbavha zviunganidzirei pfuma kudenga aingoreva kuti pfuma yedu yepasi pano ngatiinivhestirei mukati meshoko ramwari tikainivhestira mukati meshoko ramwari kana tichinge tazoponeswa tava kudenga tinenge takatopfumiswa tinenge taakurarama upenyu husingaperi maita henyu
vatereri tinotenda nepfungwa dzenyu dzamatipa ngatisanganei svondo rinoya apo tichatangazve umwe musoro wenyaya kana muine mibvunzo tumirai maaudhiyo enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 301 919 8140 ndini tanonoka wande ndichikusarisai nemufaro
tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata chechrist like choir chine kambo jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino iko zvino tochimbokupai zvabuda mitambo yenhabvu yecastle premier soccer league nhasi Highlanders 1 Bulawayo City 0 Capes United 0 Manica Diamonds 0 Tenax CS 0 Bulawayo Chiefs 0 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare rbz yotarisirwa kuparura mari yemagold coins mangwana vezanup f nebato rinopikisa retriplec votashurana panyaya yemhirizhonga anokonekai nemufaro ndini wenyu blessing zulu ndiri muwashington dc